manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe vafa vachiri vana.
Asi vabichi maikore nevamwe vakuru vemusangano pavaedza kupinda muHarvest House imomo vasungwa. Hatisi kuziva kuti tirikusungirwei, hatisi kuziva kuti sei tirikurambidzwa kupinda muHarvest House. Isu chatinoziva ndechekuti MDC Alliance ndoine building iyoyo yeHarvest House. Kana vachipukana nazvo vanofanira kuenda kumatare. Matare otiudza kuti aiwa chibudai.
Umwe utungamiri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Unosungwa muHarare zvichitevera gaka variripo panyaya yemuzinda webato iri. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru ichikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe zvichitevera kuwanikwa kwevamwe gumi nevashanu vakabva kusouth Africa avari mumaquarantine centers vaine chirwere ichi. Nezuro hurumende yakati yakanga yaongorora vanhu vanosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe uye vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vadarika zviuru makumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 50,920. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni matanhatu nemazana manomwe ezviuru kana kuti 6.7 million uye vafa vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvitatu kana kuti vadarika 393,000. Vamwe vakuru vebato reMDC Alliance vasungwa nhasi muHarare pamuzinda webato iri vachida kupinda muMorgan Tsvangirai House iyo yakatorwa nezuro manheru neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vasungwa ava vanosanganisira vatevedzeri vaviri vavaNelson Chamisa, Vatendai Biti naMai Linet Karenyi Kore. Vamwe vasungwa nemapurisa vanosanganisira vaDavid Chimini, vaLove Mo Chinoputsa, Mozvare Gladys Hlatshwayo nevamwe. Vachitaura nevatori venhau vasati vasungwa, vaBiti vati vanga vauya kuzoti mapurisa vavabatsire kubudisa vanhu vakapinda pamuzinda wavo.
Tauya kuzoti zopinda muhofisi yedu, head office yedu, 44 Nelson Mandela Avenue, Morgan Richard Tsvangirai House, formerly known as Harvest House. So tirikushamisika kune masoja nemapurisa ari kutirambidza kuti tipinde mubuilding yedu. Tine vashandi vada kupinda imomo, tine maoffice bearers, vana secretary general vedu vada kuti vapinde, vana mai Hlatshwayo vari panapapa, vana mai Karenyi Kore vari panapapa, vana Chimhini vari panapa, vapinde mubuilding vashande.
Vabiti vatiwo hapana magwaro ekumatara vakawana anoratidza kuti nhengo dzekwamuzvare Kupe dzinofanirwa kutora muzinda weMorgan Tsvangirai House.
Hapana court order. Siri magweta ndokubaza kwediko. Hapana court order. So kungodzanya chete UREP, a political organization, and seize its head office nekuti wakadziwa naChamisa muna July of 2018. Sandonya yauri kurwira iyo.
Asi munyori muMDCT vaDouglas Monzora Avo vakatora muzinda uyu nezuro manheru vati Morgan Tsvangirai House ndeyavo sebato uye hapana chikonzero chekunotsvaka mapepa ekumatare edzimhosva kuti vashandise mahofisi avo. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati kusungwa kwaitwa nhengo dzavo kunovashamisa nekuti vanga vachiita zviri pamutemo.
Nhasi vabichi Maikore nevamwe vakuru vemusangano pavaedza kupinda muharvest house imomo vasungwa. Hatisi kuziva kuti tiri kusungirwei, hatisi kuziva kuti sei tiri kurambidzwa kupinda muharvest house. Isu chatinoziva ndechekuti MDC Alliance ndoine building iyoyo harvest house. Kana vachipukana nazvo vanofanira kuenda kumatare. Matare otiudza kuti aiwa chibudai maivhitswa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti vasungwa ava vanga vachikora mutemo upi. Vanyati vati vanga vari mumusangano nekudara havaikwanisa kutaura neStudio 7. Asi mapurisa asunga vatungamiriri ava vanga vachisheedzera kuti vari kuvasungira mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nhasi mapurisa aswerawo achidzinga veruzhinji mudhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
MDCT inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe inoti yakatora muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House murunyararo nezuro manheru, asi MDC Alliance yaAdvocate Nelson Chamisa ichiti muzinda wayo wakabvutwa nechisimba pachishandiswa mapurisa nemauto aive nezvombo zvehondo. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru muMDCT yaMzvare Kupe vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vakatora muzinda uyu murunyararo uye pakazoitika mirizhonga. Apo munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vakaenda nevechidiki vebato ravo vachida kupinda pamuzinda uyu nechisimba.
Chakazoitika ndechokuti vana Wende nana Denford ngadziore kana kuti anonzi madhukuya vakaronga mavanguard avo 45 vachida uya kuzorwisa pamuzinda ndawe MDC. Vachiuya kudaro vakatanga kurwisana nepolisi, vakarwisana zvakare nemasoja. Isu hatinambobvira tabatana nemapurisa, hatinambobvira tabatana nemasoja, takaenda kumuzinda wedu weMDC.
Asi mutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti pakashandiswa chisimba nemapurisa nemauto nevechidiki vebato raMzvare Kupe kubvuta muzinda uyu.
Chakaitika nezuro ndechekuti masoja akauya ane mayouths vakarova masecurity guard edu vakapinda paharvest house. Vasina kana mvumo kana kuti pamutemo. Mapurisa ndobva aramba kutibatsira patakaisa report na Secretary General Wende. Vakaramba kutora report iyoyo vakati taurai imi nemasoja. Secretary General vakati togotaura sei nemasoja, masoja ndoano anoshanda nemutemo here.
Kunyange hazvo vamonzora vati vari kushandisa mutemo zvitevera mutongo weSupreme Court wakapa masimba kuna Muzvare Kupe. Muzvare Mahere vati zvakaitwa nezuro zviri kunze kwemutemo.
Hapana mutemo unobvumira masoja kuti apinde mubuilding vabarricade madoo, vateme madoo, varove masecurity guard kuti vapinde mba. Hakuna.
Asi vamonzora varamba kuti vakashandisa mapurisa nemauto nezuro.
Isu hatina kumbobvira taenda nemasoja, hatina kumbobvira taenda nemapurisa. Asi chinozikanwa ndechekuti masoja nemapurisa ari mudhorobha achigadzirisa nyaya dzichirwere cheCovid. Ndo vari kuita enforcement yema Covid regulations. Zvino vakaona vanhu vaakupwanya madoo sekuita kwakanga kwakuita vana madhuku nezuro nenhasi makuseni vapwanya doo rekuseri kweharvest house, mapurisa anosunga vanhu vanenge vachiita izvozvo. Ndo saka pasungwa vanhu 5 ivavo.
Vamonzora vati havasi kuzobvumidza vanhu vasina mvumo kupinda muMRT house kudzamara vaita musangano weExtraordinary Congress uyo vati vachamisa havasi kuzopinda sezvo vakadzingwa muMDCT naMzvare Kupe svondorino. Muzvare Mahere vati MRT House ndiwo muzinda webato ravo uye vacharamba vachirwisa kuti vatore muzinda wavo pamwe nekusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uye pataenda pamhepo tange tisati tawana mhinduro kubva kubazi remauto. Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe waisa mashoko paTwitter uchiti uri kushushikana nekushandiswa kwemapurisa nemauto mukutorwa kwemuzinda webato rinopikisa, uchiti kuti pave neutongo hwejekerere zvakakosha kuti munyika muve nemapato anopikisa akasimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Kambani yehurumende inoona nezvekutengwa kwezvinhu kunze kwenyika, kugadzirwa pamwe nekufambiswa kwemafuta edzimotokari yeZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA, yazivisa kuti mutengo wemafuta epeturu pamwe nedhiziri wakwira kutanga nhasi. Peturu yakwira kubva pamadhora makumi maviri nerimwe nemasendi makumi manomwe nemanomwe kana kuti $21.77 kuenda pamadhora makumi maviri nemasere nemasendi makumi mapfumbamwe nematanhatu parita kana kuti $28.96 palita. Dhiziri rakwirawo kubva pamadhora makumi maviri nerimwe nemasendi makumi mashanu nemaviri kuenda pamadhora makumi maviri nemana nemasendi makumi manomwe nematatu parita kana kuti $24.93. Kukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari uku kunouya zuva rimwe chete mutengo wechingwa wakwirawo kubva pamadhora makumi matatu nemashanu kuenda pamadhora makumi mana nemana parofu. Sangano revanobikwa chingwa reNational Bakers Association rakazivisa kuti kukwira kwemutengo uku kwakonzerwa nekukwira kwemutengo wezvinodiwa mukubikwa kwechingwa. Izvi zvinoitika kunyanga hazvo hurumende svondo rapera yakadzika mustemo weStatutory Instrument 119 wegore ra2020 uyo unobvumidza kupinzwa munyika kwehupfu unobikiswa chingwa pamwe nehwesadza pasina kubhadharwa mutero wejuti kwemwedzi mitanhatu paine tarisiro yekuti zvinogona kurerutsa matambudziko aripo pari zvino. Nyanzvi mune zvehupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi zviri kukonzerwa zvakanyanya nekusave nechivimbo nemari yemunyika, izvo zviri kuita kuti ishaye simba kana ichienzaniswa neyekunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti mutengo wemafuta nemutengo wechingwa zvese zviri kukwira. Tinozviziva isusu kuti kukwira kwemafuta kuchakonzera kuti kwete chingwa chete, asi mitengo yezvinhu zvizhinji inge ichikwirawo sezvo mafuta aya achishanda maningati muproduction and distribution chain yezvinhu. Saka kukwira ukoko kwemafuta kuchakonzerawo futi kuti zvimwe zvinhu zvikwire zvisingori chingwa chete zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva.
Chii chamungati chakonzera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari uku?
Sekuona kwangu inini mafuta akwira nekuda kwekushayiwa simba kuri kuramba kuchiita mari yemuno munyika. Zvisinei hazvo kuti RBZ inoti iyo dhora rekuamerica rinofanira kunge richitengeswa kana ne25 mabond. Tinozviziva kuti vashoma vanowana mari iyoyo ne25 bond madhora ekuamerica. Zvoreva kuti vanoenda kumisika yatingati kuparallel market uko dhorara kwariri kuita 70-75. Kutaura kwatiri kuita kune mitsetse nemitsetse, mota dzarara mumitsetse imomo kwemazuva nekuda kwekushayikwa kwemafuta. Saka kungorespondawo kwavari kuita mukushayiwa simba kuri kuita dhora remuno nekuda kwekuti hatisati tanyatsogadzirisa nyaya dzekuti offshore rate yanyanya kutizana zvikuru neparallel market rate.
Takatarisa panyaya yechingwa vakuchera, chii chaita kuti mutengo ukwire tichiona kuti vanhu vanobika chingwa vakubvumidzwa kupinza hupfu hwekugadzirisa chingwa vasingabhadhare mutero?
Takatarisa nhau yechingwa ichokwadi kuti vanopinza hupfu negorosi vanzi ivo vasabhadhara mutero yatingati juti, asi vane amwewo atingati makosti avanosangana navo vachafanira kutsvaga mari yekunze kwenyika kuti vanotenga hupfu hwachona negorosi. Mari dzakachipa dze25 pond zvinonetsa kuwana uye vashoma vanodziwana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko aya?
nau uhuru iri paviri chekutanga ngati mutsiridze maindustry edu ne nyaya dzekurima kuti tinge tichikwanisa kurima zvimwe zvinhu zvatiri kutenga izvi asi chechipiri ngativewo nemitemo inoreva chinhu kana takatarisa nyaya dzekushandiswa kwemari dzekunze kwenyika
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare nestudio 7
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Hai, starangu ndiniopa kana kuti my ED ndiri kuMaritzburg. Kuno kwatiri ha corona iriko haisati yada kudarika. Vanhu vari kufamba famba vati chinokonzeresa kufamba inyaya yenzara. Vanenge vachitsvaga chouviri. Mabasa akavhurwa vhurwa vanhu vari kuendawo chose zvakanaka. Hapana chakashata vakapfekawo mamaski avo vachizvidzivirira vanoenda kunotengawo madoro avo vanotenga vachimwira kudzimba. Chavakutirwadza nyika yedu kuZimbabwe uko havachaiti zvekudzivirira chirwere. Vakaita zvepolitics. Saka chinhu chiri kutirwadza usingambobviri tichiona zviri kuitika kunyika kwedu kuZimbabwe. Toti vanhu veZimbabwe dema gonawo kuzvininipisawo mangotevedzerawo maramba muri mudzimba. Hongu hurumende yedu iri kutadza kuita zvinoda vanhu. Vanhu vane nzara ende havachaiti zvekutidai vabatsira vanhu asi kutoita zvepolitics. Vanowana vachivhura makoti vachisunga vanhu vanenge vakapambwa vachidini zvese zvinhu zvinotishungurudza isu sevana veZimbabwe tichizvionawo tiri kwatenge tiri.
Makadini makadini masora sei kwamuri kwese.
Ndodangotangu kana iri sehurumende yeZimbabwe ngaitosiyana nezviri kuitika kuAmerica haifani kutombozviinvolva pane zviri kuitika kuAmerica nekuda kwekuti ivo pachavo vari kutyora kodzero dzevanhu nguva dzese vanhu vakati vademonstrate nekuda kwekuti vanenge vasingafari nezvinenge zvichiitwa nehurumende. Vanhu vanosungwa, vanombunyikidzwa, vamwe vanonyangaritswa, vamwe vanourawa vaive vachiva consent nezviri kuitika kuAmerica. Of course handiti hangu racism yakanaka yachinhu chakashata neniwo ndotozvisorawo but ivo pachavo vari kuuraya vanhu.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvemauto eZimbabwe National Army zviri muPremier Soccer League zvave kusiya Harare zvichinotambira mumaguta madiki senzira yekutsvaga vatsigiri vakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zveBlack Rhinos neCranbourne Bullets zviri kusiyana neHarare zvakananga kumaguta madiki uko zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda kudarika vashoma shoma vanga vachiuya kuzoona mitambo yezvikwata izvi muHarare. Black Rhinos yakananga kubhindura kunoshandisa Trojan Stadium panguva iyo Cranbourne Bullets iri kuenda kumarondera uko ichanoshandisa Rudaka Stadium. Zvikwata izvi zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda mumaguta aya pane muHarare umo zviri kutorerwa vatsigiri nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seCapes United neDynamo. Pamsoro pe Cranbourne Bullets, Black Rhinos, Capes United ne Dynamos, Mwarare, mune zvimwe zvikwata zvinoti Harare City, Herentals ne Yada. Zvekwata zvidiki Mwarare zviri kuwana vatsigiri vashoma-shoma vasingakwanise kuzvipa mari yekurarama pese pazvinotamba. Mimwe mitambo yacho iri kuunganidza vateveri venhabvu vasingasvike zana kunyange hazvo mari iri kubhadharwa pamagedhe isina kuwanda. Sachigaro weCranbourne Bullets vaDouglas Gwite vanoti vari kuda kuvaka mhuri yakakura yevateveri vavo kumarondera uko kwave nenguva yakareba kusina nhabvu yepamusorosoro inotambirwa ikoko. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vachaita nepeshe pavanogona napo kuti vakunde mumitambo yavo kuitira kuti vatore mwoyo yevateveri venhabvu mubhindura. Aka hakasike kutanga Black Rhinos ichibuda muHarare mushure mekumboshandisa nhandare yeri mukastadium mukadoma makore mashoma apfuura. Maroa anoti kunyange hazvo vasati vaziva kuti mitambo ichatanga rini, gadziriro yavo iri kuenderera mberi vatambi vashanda vari mudzimba dzavo.
Sezvo tisiri kwanisa kusangana nevatambi vedu takavapa maprogiramu ekuti vaite mumwe nemumwe atraine ari kumba kwake, zvakare takavakurudzira kuti vakwanise kutraina semapiro atinenge tavaita maprograms. Kana pane vanenge vasina kunzwisisa tovaudza kuti vatifonere tovarayiridza kuti tinofanga ichita sei. Takavapa kuti vatraine maprogiramu ekuti vatraine katatu pavhiki. Zvava rechina takavapa programu yainonzi yatinoti fitness test yekuti mumwe nomumwe anoita fitness test yatinenge tavapa inokwanisa kuitwa nemunhu wese. Then votitumira mashandiro anenge aita marizao zake, toaenzanisa nevamwe vatambi toona kuti panoda kugadziswa nepapi, panoda kuwedzerwa nepapi. Zvakare mafitness test yatinoita takaaita tisati taenda, saka tinenge taakuenzanisa zvakasiya mamhanyiro aka nematrainer akaita nematrainer azoita nguva ino ari kumba. Toenzanisa toona kuti ari kuwedzera here kana kuti ari kudzikira, tokwanisa kutaura naye toona kuti vanga vada kugadziswa ndepapi. Zvakare tinokwanisa kuva semutungamiri wechikwata, ndinokwanisa kuwana dzimwe nguva dzandinovateera mudzimba mavo ndichinoona kuti vari kugara sei, vari kutraina sei, semapira atinoaita paprogiramu toona kuti vari kutraina sei. Toona zvakare kuti vari kudya chikafu chakanaka here, havasi kubuda buda panze here. Zvese izvo toona kuti zvinhu zvava zviri kufamba zvakanaka, kuti havasi kumwa zvinodhaka here zvakaita sana doro nemadrugs. Toona kuti vari kuzvichengetedza zvakanaka here.
Kunyange hazvo mimwe mitambo yakaita secricket, tennis, mijawo yemabhiza, kuchwina nekumhanya yakapiwa mukana wekudzoka panguva yecovid-19 lockdown. Nhabvu, tsiva, basketball nemimwewo mitambo haisati yabvumidzwa nehurumende. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vakelvin Mushonga vanoti vachitarisa matengerwo akaitwa vatambi nezvikwata, nhabvu yemwaka uno ichanakidza zvikuru.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti kukwatisa FC Platinum yakabva yotenga international midfielder uko 23 years. Dynamos yakabuilda Rakini Nadolo kufranchise ari yange isina vanhu vaigovesa. Woita Harare City yakatora part of my experience players from Capes United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha naDenver Mukamba, saka ndikuona kunge kuchange kune makwipi paligi ino yegore rineri.
FC Platinum yekuzvishavane ndiyo ine mukombe weCastle Laga Premier Soccer League, uyezve ndiyo yakautora muna 2017 na 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reMDC pamusoro pechivakwa cheMorgan Tsvangirai House.
Wakati
Banzi Chachi Murenga. Uchuya kwa muri uchibwa kuno ku Studio 7 wakaimbwa na Ambuya Stella Chiweshe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu asi tisati tasvika kumagume echirongwa regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe. Vafa vachiri vana. Umwe utungamiri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa unosungwa muHarare zvichitevera gakava riripo panyaya yemuzinda webato iri. Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuri kukwira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivei nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika.